vamwe vatenge mugutare Harare vanoti dano ratorwa nezvitoro zvizhinji rekuvatarira uwandu hwezvinhu zvavanenge vachida kutenga harisi kuvafadza. Mumwe wavatengi vataura nestudio 7 vapadon Chikerema vati mhuri yavo yakakura zvokuti kutaurwa uwandu hwezvinhu zvavanenge vachida kutenga kwakangofanana nekunzi vasatenge zvinhu izvi. VaChikerema vati vezvitoro zvizhinji muHarare vave kuti munhu atenge chinhu chimwe chete kana zviviri pamunhu ega ega.
Family munogona kunge muri family of 10 right, yeti munonzi munotenga chinhu 1 unit pay pa chinhu chese chaunogoda kutenga. For example, unozitenga chingwa 1 right, pambomba muri 110 munozviona zvinhu zvacho zvinenge zvakanyanyoma zvekuti hatikwanisi kudya loaf 1 until 10 sepaka government diya tibatsiri yatigadzira zvinhu zvakadai especially mumashopu dzinoma zvinhu zvaoma hatikwanisi kuzvipananidzisa. Ndizvo zviripo tirikugamuchira, ndizvipo tinoita kungodhila nezviripo, tinotamba iri kurira bhati zviri kutirwadza tinonyeba zvinhu ziri kuti zviri kutungurudza hatikwanisa kutibatsirwa hatina kutumirira mwisi because unobva kumba wosvika mushopu unotoendeta space mari unongonayo zvipo mhomwe but unoita space yekuti ndine mari kumba kudiwa kunodyiwa hakuna chinhu chaotana chinhu chaotana zvirimo zvatona zvirimo zvatona izvozvo zviri kulimitwa 1111 hazvina zvazviri kubatsira zvakafanira kutenga nazotenga zvimwe chete because hatikwanisa tikwanisa tikwanisa kutirarama mumusi.
Mumwe mutengi valast jenisti vanoti zvimwe zvinhu zvavari kutarirwa uwandu zvinhu zvisina musoro zvakaita sedoro.
Aiwa zvinhu zvinomira zvakanaka muno muzimbabwe nokuti tichitarisa zvinhu zvatakura mararamiro atakuita izvezvi munhu urikubvumirwa kutenga chinhu chimwe chete after all pamwe kumba kwachona mune muri 3-4 kuti mukatenga chinhu chi1 hachikwani zvinhu zvacho saka dai takumbira kuti dai kana hurumende yachida tikwanisa kutibatsiro atibatsiro nokuti haata even mafuta acho muno mamhuna tasemuno even uyu yakazara nezvinhu zvinonobasa iyi hapana ukada kupinda muno hapana chaukukwanisa kuona chotonokwanisa kunorarama nemhuri hapatorina kana chingwa chacho chacho muno mamhuna mabhanzi aya mabhanzi ekuti anzi anoraresa mhuriri unenge watenga imari kuti mhuri ikwanise kurarama even supa chacho rubvunzotenga supa 1 pamunhu zvino manje zvinokwanisa kuti itira zvakanaka here ha dai watibatsira hatikwanisi kurarama zvinhu zvakadaro kana mafuta chaicho ya mutorina munhu.
Vezvitoro vatataura navo vakaita savapatrick Dzimiri vati vari kutaura uwandu hwezvinhu zvinofanirwa kutengwa nevatengi kuitira kuti zvinhu izvi zvikwane vanhu vakawanda.
Yatinai yatirikuita ndeyekuti tiri kutolimita vanhu zvinhu kuti vese vakwanise kuwana zvinhu zviri kunetsa kuwana. So right now the only option yatinai yatirikuita ndeyekuti tiri kutolimita vanhu zvinhu kuti vese vakwanise kuwanawo tikwanise kuakomodeta vanhu vese nokuti takapa vanhu munhu 1 zvinhu zvakawanda vamwe vachisara vasina zvinenge zvisingaiti saka tirikutongozama kungolimita kuti munhu wese akwane tikuvapawo mbichana mbichana kuti vese vakwanise kuwana.
Zvichakadai vamwe vatengi vanoti vave kutoponera kunyika dzakakomberedza Zimbabwe dzakaita seMozambique, Zambia neSouth Africa sezvo chikafu nezvimwe zvinhu zvavanoda zuva nezuva zvisiri kuwanikwa nyore muzvitoro. Mumwe wevanhu ava amai Constance Muzane Namo vanoti zviri kuvadhurira kunotenga zvinhu kunze kwenyika sezvo vachiti vari kutotenga mari yekunze pamusika mutema kuti vanotenga chikafu mhiri kwenyika.
Takunotenga zvinhu zvakawanda kunze kwenyika kusouth africa ezvinezvi kuti uende kusouth africa kwacho unongochida maranzi ekuti ukwanisa unotenga ikoko ari kuwanikwa pablack market anenge achidhura. Petrol kuti uende kusouth africa iri kuwanikwa futi pablack market mafuel stations mazhinji anenge aine makiu akareba zvisingaiti saka kuti ukwanise kuenda nemota unenge uchida fuel woiwane futi iri pablack market ichidhura.
Mumwe mugari wemudama falls valesley Chimonya vati zvave kutoda kuti mwari apindire kuti zvinhu zvinake munyika.
Ndiri kuzongowanawo tumwewoti makona turipo but otherwise the situation yemumashops and zvinhu zvisingawanike kudai somawari aii chinhu chikuru chiri kunetsa muzimbabwe ndechekuti vanhu hatisi kunamata mwari taakunamata zvimwe zvinhu zviri kukonzeresako zviri kusimudza mhepo dzese dzamuri kuona idzi dzinyaya iri kutoitika is that it's a serious warfare where people have been stabbed, people just don't care even vanhu vacho vanenge vari kumusoro or vari kuzasi anyone you know people don't care about each other anymore saka it really needs the spirit of god first to intervene kuti tidzokere paya paya kana kupfuura paya paya ka haina ndiriona zvangu mukuru kuti inyaya yeikonomi kana kuti that's the way I see.
Asi vamwe vezvitoro vanoti kushayikwa kwezvinhu muzvitoro zvavo kuri kukonzerwa nekushayikwa kwemari yekunze yekuti vanohodhesa zvave kupa kuti vakwidze mitengo yezvinhu kuti vagokwanisa kutenga mari yekunze iyi pamusika mutema. Asi hurumende inoti kushayikwa kwezvinhu uku muzvitoro kuri kukonzerwa neveruzhinji vari kutenga zvinhu neuwandu vachityira kuti vanozozvishaya. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kudhura pamwe nekushayikwa kuri kuitwa zvinhu muzvitoro kuri kukonzerwa nekushayikwa kuri kuitwa mafuta edzimotokari munyika. Zvichakadaro, sangano reConfederation of Zimbabwe Industries rakaburitsa mashoko kuvatori venhau nezuro richiti rine tarisiro yekuti zvinhu zvichanaka chero zvazvo zvinhu zvakaoma munyaya dzezveupfumi. Sangano iri rakati hurumende ine urongwa hwakati tsvikiti hwekugadzirisa upfumi hwenyika asi rikakurudzirawo hurumende kuti isarambe ichitora zvikwereti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.